kutadza kuri kuita kanzuro yeHarare kugara yakachenesa guta iri nguva nenguva kwakonzera kuti veema vanyunyute zvikuru nekuwanda kuri kuramba kuchiita marara. Izvo zvinonzi nesangano iri zvinogona kukonzeresa kunyuka kwezvirwere. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reema vaLiberty Mugadza vanoti pave nekubvumirana pakati pesangano ravo nevemakambani anoshandisa makeylights nemaplastic anoshandiswa mukutakurira chikafu kuti makeylights ambomira kushandiswa senzira yekuedza kuchengetedza utsanana.
Donzvo redu remusangano unourari rekuti tiunze vanhu vari kuisa zvavanotengesa mumaplastic zvingave zvigubhu kana vanopackagea nemaplastic uye nevanoshanda nekeylight semafudhi vari mune zvekuita nezvechikafu. Tavaunza taida kuti tikurukure kuti todii kuti tigone kuti zvavatengesa maplastic acho nemakeylight acho agone kuguma abva zvekare asave dambudziko munharaunda asi agume adzoka agogona kushandiswa zvekare kuti tidzikise dambudziko remarara anobva kuplastic nekumakeylight. Zvabuda zvakanyanya kunaka zvazvo zvekuti izvo paita kuwirirana kwekutiko keylight haina chakanaka chakawanda chainotiitira. Saka dare rabvumirana kuti zvakakosha kuti tione kuti toita sei kuti tive nezvimwe zvingatsive keylight yobva yarega kushandiswa zvayo munyika. Uye kuplastic panzi ipo ngative nekamari kanochajwa pane uyo anotengesa plastic nekamwe kanoiswa pane vanotenga plastic kuitira kuti pagove nevalue panononongwa plastic iyayai ichidzokera kuti igove recycled. Tisaise hunhu muvanhu wokutiko anongorasa nemhaka yekuti hapana value inenge yakabatirana nei neplastic iyo yaanenge atenga.
VaCosmas Mudzingwa avo vanoshanda neimwe kambani inoita zvokunatsurudza zvinhu zvinomboshandiswa kuti zvigoshandiswa zvakare kana kuti recycling vanoti vanobvumirana neveema kuti makeylights arambidzwe kushandiswa vachiti hakwanise kushandiswa kanodarika kamwe chete. VaMudzingwa vanotiwo kutakura makeylights chinhu chinonetsa zvikuru nepamusana pekuti anongoraswa nevanhu pese pese zvinoita kuti makeylights aya ange asiri panzvimbo imwe chete.
Isusu we need total participation yemunhu wese from the government angova maretailers angova manhingi mamanufacturers emaproducts acho iyayo like what no collector. We are using our own money, our own transport. We give you like the means of sorty to not collect our pet 10-ton truck. You know, otherwise 800 to a ton. Whatever, 800 to a ton, you track it to $100. The cost of the pet, it would be less than $50. Saka, it's a big challenge. Saka, we have a few companies about the transport, but not always. But boy, you can track it once a week. They're helping us. So we need total participation in the retailers who go to data per never cut, the following data per never cut, to whether they say, go collect on the Naga and do challenge at now your transport here.
VaJameson Muchakata avo vane chitoro chinotengesa chikafu pakati pedhorobha reHarare uye vachishanda zvakare munyaya dzezveutano vanoti vanobvumirana nepfungwa dzekuti makeylights arambidzwe kushandiswa vachiti makeylights aya akaramba achishandiswa anogona kukanganisa utano hwevanhu vazhinji pamwe nekukonzera kuvharika kwepombi dzinofambisa mvura muguta.
Zvinhu izvozvo ndinoona zvichifanirwa kutarisiswa kuti zvashandiswa sei nokuti pasi pano ndepedu kuti isusu tigare zvakanaka and kana tikasakwanisa kuzvichengetedza isu pachedu no one hapana anokwanisa kuzotibatsira. Tisu tinofanira kunge tachiita make sure kuti zvinhu zvatiri kushandisa tazvozvichengeta kupi. So tichitarisa izvezvi zvimakeylight nemamwe maplastic bottles ari kupekerwa chikafu tiri kuita dambudziko rekuti zviri kuzosara zvakaunganidzwa zvosvibisa nzvimbo zvotozoshayirwa nzvimbo yekuti tingazvichengetedza because zvizhinji zvacho zvinotoda makore akawanda kuti zvidecompose kuti zvikwanise kuchinja into another imwe state and you are fine and you know ipapo kuti taita keylight iri rakatokura icardbox chairo kuti uri tsvagire pekuriisa 100 kgs versus mabox iwayo akawanda yet haana chimwe chaari kutibatsira kunze kwekuti angunga akaisirwa chikafu pekutanga. So ipapo ndinoona kuti idambudziko chairo kuti if zvikasatarisiswa mangwana chaizwa vanoita zvimwe zvinhu.
Vamchakata vanoti makaylights aya anofanirwa kuchengetwa munzvimbo dzakakodzera kana achinga ashandiswa. Vachiti kupisa makaylights aya kunogona kukonzera zvirwere zvakawanda zvakaita sechirwere chegomarara.
Tinotarisa zvinhu zvakaita se kusviba kwenharaunda. Totarisa zvinhu zvakaita se sema panotswa icho chikaylight ratutaura. Rinogadzira matsita akawanda, rine chihutsi chakawanda chinotova chiri dangerous kuti vanhu havafemi zvakanaka, zvinozokonzera kana cancer in malungs evanhu. Tinotarisa futi zvinhu zvakaita kuti hachisi chinhu chinotota chikanaiwa. Saka kukanaya unotoona kuti chinongotorwawo nemvura, pada chazoenda kopina mudrain chotobloka madrain. And tine zvinhu zvakawanda, sewage dzedu dzinova dzisikachafambi zvakanaka because chinhu ichi chingori solid inogara yakadaro, haina pakuti ingazombochinja kana kuti tingachidi. And panotaridza ipo kuti umbowo huripo ndewokungoti kuchipisa kuti chibve panzvimbo yachiri kana kuti totsvaga nzvimbo itinoenda kunozvichengeta. But hatingati tine umwe ruzivo rwatinarwo kuti tinaita sei, tingaita sei nekaylight iri kana iwo mama plastic bottles. But ipapo pakuti zvinokonzerwa zvirwere zvine chekuburikidza zvekufema, marespiratory diseases akaita sema cancer of the lungs kana tuberculosis, zvinonga zvichikonzerwa nemachemicals anogadzirwa pano anoshandiswa kugadzira kaylight irori.
Mukuru wekambani yeInterfresh vatawanda Rukuni vanokurudzira vanoshandisa makaylights mukurongedza kuchikafu kuti vashande pamwe chete nekanzuru pamwe neveema mukuona kuti makaylights aya arasirwa munzvimbo kwadzo, zvinoita kuti guta rigare rakachena.
Hurumende neema kana isina kuengage industry, industry ndiyo inozosangana nemadambudziko. As consultative meeting ii inobatsira kuti pfungwa dzeindustry nepfungwa dzegovernment being the EMA being the regulatory body tikwanise kusangana kuti tibatsirane pakurecover marara atiri kusangana nawo mufood industry anobva muzvigubhu zviri kushandisiwa kupackagea zvigadzirwa zvekudya zvinwiwa zvinosangana nevatengi. Zvabuda mumusangano uyu zvinoratidza izvo kuti tinofanira kubatanidza pfungwa dzedu tikwanise kurecover waste kana kuti marara anobva mumabhodhoro aya. Asi izvi kuti zvikwanisike zvinoda mari, mari ichibva iyo kuindustry. Industry inofanirwa kupa mari inoenderana netsvina kana kuti marara ezvigubhu izvi yaari kucontributa kubva kumagadziriro avari kuita zvikafu zvavo.
Zvichakadai, mutungamiriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vanoti kunyange hazvo vanhu vanofamba nemakombi varivo vanowanzorasa makaylights aya pese pese pavanenge vachifamba, kurambidza vanhu kushandisa makaylights aya kunogona kutadzisa vanhu vakawanda kuwana cheuviri sezvo vanhu vazhinji vave kuita mabhizimusi ekubika kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. VaGoliath vanoti vanhu vakawanda vave kushandisa makaylights senzira yakachipa uye ine hutsanana mukurongedzera chikafu.
Isusu tinowirirana nazvo nokuti isi tinokurudzira kuti nzvimbo dzatoshandirawo kana kuti nzvimbo dzedu dzigare dzakashambidzikawo. Chimwe problem yatinayo ndeyekuti makambani ari kutengesa nekugadzira izvi zvimakaylights hapana zvavari kuita kukurudzira kuti nharaunda igare yakachengetedzwa, especially matinofambira road ingati mugwagwa yese inoenda kana kunana Bulaya unozviona zvakadunhara pasi. Tinoshushikanya nazvo, hatikurudzira kurasirwa kwemarara murodhi. Asi chinhu chinofanira kunge chichiitwa ndechekudzidzisana nekuonesana kuti zvakaipirei, zvakanakirei, rakaipirei chii. Ndo chinhu chekutanga. Kana taona kuti pepa rachisina kutinakira, tinongokurudzira kuti ribhanwe kana makambani acho asiri kutedzawo mutemo wemakaylights iyayayo kuti anofanira kudisposwa sei, achitakurwa sei.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme kuti tinzwe divi rekanzuro yavo panyaya iyi. Asi mumwe kanzura mukanzuro iyi vaHami Mudzingwa vanoti zvakanaka chose kuti vanopinza makaylights munyika vabhadhariswe mitero yakakura kwazvo, asi mari iyi inofanirwa kushandiswa zvakanangana nekuchenesa guta reHarare.
And they remember again kuti in Zimbabwe we have got vanhu vanokwanisa kuda nemapolicies zvakaanza kunakanaka. But the real problem in Israel, implementation is that the policy on the ground. The reason that they are okay. Because K light, I pass it to recycling, I pass it to everything, kind of that. You know, it's a real thing, it's a real problem to the waste. Then there's no problem. We know kuna na charuza mabasa because of that. Because kana company I can play already 10 or 20. The family here ishashuka pakuti pakusafa. But in the long term run, in English, that is a very good resolution. Because chances are very chances are wonder. But the thing, that money is going to work. In my own yananti yakuti itwene ma companies or mu Zimbabwe tipedze nyaya with management. Ndiyo kuti ma companies at least ngadile ne ma community as a social responsibility. Iwo current store for area katrena ma 100 monitors kuma wadzi kwese at least 2020 vari kunonga marara handiti right ngavadire nevanhu vari kunonga marara achona ma protecting clothing esa vari kunonga ngavape iwo then ngavape vanhu something iye ari kunonga marara ari pasi muri kuti mari yobva ine kunhi chizodzika pachi because one pressure munhu achada kuileva mari naye achibata ko anitambira kamari inenge choka mukama mari chidi. Nemuna chazodzika naye pasi munhu yanenge achi ma company ngaende pasi undo dzani ma committees inenye dzichi vano project zvezvekudzi zvezve they need to go back to the community what dzani nyaya dzavo zvakupurisa vanhu vasati dzani chi ne community indo mafungira angu ini.
Nyanzvi munyadze zveutano dzinoti kuwanda kwakanga kwakaita tsvina munzvimbo dzakawanda munyika ndiko kwakakonzera kuparira kwechirwere chekorera icho chakauraya vanhu vakawanda munyika mumakore mashoma adarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.